Mumwewe chidiki anumirira Citizens Coalition for Change mudunhu relopengula magwekwe mudarere National Assembly vaEric Gono vanoti kunyange vachiri nekugununʼuna nezvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vacharwira kodzero dzevechidiki.
Tokuenda takanyanya kunangana zvakanyanya nekurwira kodzero dzevechidiki sezvo tiri vatumwa kudaro zvakare tichapa vechidiki mukana timbogara navo pasi vatitewo pfungwa dzavo sezvo tiri vatumwa titakure zvavanotituma kuti tiende nazvo mudare reparamende hatichakanyanya kukoshera ndechekuti kodzero nesarudzo dzavanhu dzinofanira kunge dziridzo dzakanyanya kukosha kupfuura zvimwe zvese nokudaro tinoda sarudzo itsva muzimbabwe.
Mumiriri wezanupf kuchikomba West uye vakadomwa nezuro nemutungamiri wenyika kuva gurukota rinoona nezvekushandiswa kwemichini yechizvino zvino muzvare Takenda Mavetera vanoti vachaisa simba rakawanda mukugadzirwa kwemitemo inosimudzira vechidiki.
Idonzvo ratinaro nderekuti vechidiki vakwanise kuvawo vachiwana mutemo wakanangana navo unogara uchitotaura kuti vechidiki zvavo ndizvizvi nezvizvi. So inini hangu sedonga munhu ndakatarisana nenyaya dzemayouth ndozvinhu zvatinotive tichitarisana nazvo kuti tiene yatinoti Youth Act ikwanise kuzadzikiswa ikwanise kupera. We want kuti munhu wese ave ari compelled kuti ave achiita zvinhu zvakanangana nevechidiki.
Kanzura weward 16 muguta reHarare vaDanford Ngadziore vanoti vachashandawo kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinozoti nyaya employment inozomuka negovernment nyaya irite yaemployment iri muzimbabwe yanyanya zvokuti yakonzera magenda ma10 izvoyo yagoi vamaotemesha kuti izvo employment creation iiaeo izvi zvikasvika vakapaii vabasa 10 so tiezerotok.
Mumwe murume wechidiki vatichaona mubhuyiwa vanoti basa rakamirira vechidiki ava harisi nyore zvachose.
Vanenge vachida zvikwanisiro mabasa ava vanoshuvairira kuti vange vachiita anga achiwanikwa achibudirira. Tikatarisa zvinhu zvakaita sekuvandudzwa kwemigwagwa zvinotoda mari yakawanda, saka takatarisa kuti inenge ichibatwa nani mari iyoyo. Nepatinoona kuti kana hurumende ikasaburitsa mari idzodzo zvimwe zvezvimwe zvacho zvinogona kutadza kubuda.
Asi mukuru wezvirongwa musangano rinoshanda nevechidiki reNational Association of Youth Organizations vaMcDonald Munyoro vanoti mukushanda kwavo vese vechidiki vari mumakanzuru nevamiriri mudare reNational Assembly vanofanira kuramba vachiyeuka kwavakabva.
Ngavawane nzira dzokuti varambe vachingotaura nevechidiki vachitiudza kuti aiwa tasvika apa tadai tadai, nekuti zveshuwa nzvimbo dzavagara hadzisi nyore ende dzimweni dzenguva kuti undutso izoonekwa zvichatora nguva, zvichatora kubata apo neapo kuti tizoti chirongwa chakati chabuda.
Nyanzvi yechidiki inoongorora nyaya dzevechidiki uye ichishanda yakazvimirira muzvare Mufaro Magombedze vekuchegutu vanokurudzirawo vakapinda muzvigaro kuti vasatambise mikana yavawana iyi.
Ndichikurudzirawo zvakarewo vechidiki vakapinda kuti we are a young generation, let us read research, and when we go to important meetings let us not use emotions. Emotions do not make decisions, but facts and statistics do. Tichiziva kuti ramangwana riri mumaoko edu.
Zimbabwe Electoral Commission haisati yazivisa kuti vangani vechidiki vakakunda musarudzo dzemakanzura nedzekuva vamiriri mudare reNational Assembly, asi nekuda kwezvigaro zvakati kuti zvakawaniswa vechidiki pachena kuburikidza nebumbiro remitemo zvinoratidza kuti rwendo runo kune vechidiki vakawanda vakapinda mumakanzura nemuNational Assembly. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.